Asha, ningetaura Mr. Wande ndechekuti news dzatangwa dzemoderna dziri very encouraging. Moderna iri kuti yakaita mastudies kuongorora kuti vaccine iripo yakagadzira inokwanisa kuataka here kana kuti kucontaina mavariants matsva anosanganisira yakawanikwa kuUK nokusouth Africa. Zvavari kutaura ivo ndezvekuti in terms of the neutralizing effect of the vaccine against the variants, yekusouth Africa neutralizing effect iri a little bit less than neutralizing effect against yekuUK for instance. But zvavari kutaura ndechekuti still a significant amount of the virus is neutralized, cannot network destroyed ne vaccine iripo. Uyeze vari kutaura kuti vari kuita mamwe ma studies to see how they can make sure kuti vava ne booster vaccine inokwanisa kuva more specific for the South African variant. So that is also encouraging.
Ko pane mavaccine aripo kati mushonga wenhomba uyu uripo iko zvino izvi unogona kudzivirirawo here munhu kuti asabatwa necovid 19 yemhando iri kusouth Africa?
Ndoiyo zvavari kutaura vemoderna pamastudies avaita. Vari kuti ivo inokwanisa kudzivirira, although they are pointing out kuti strength yacho yakasiyana ne vaccine against mamwe mavarians ekwekutanga-tanga kana ekuUK, but vari kuti yes, inokwanisa kudzivirira. They want to make it more sure by having a booster vaccine down the line.
Tikatarisa mazuva awanikwa mhando mbiri idzi dzecovid-19, imwe kubritain imwe kusouth Africa, tingati pange patova nenguva yakakwana here yekuongorora mushonga uyu pavanhu vane mhando yecovid-19 yekusouth Africa nekubritain?
Nguva iripo, nokuti chinoitika ndechekuti vaccine yavapo kudhara. Apa chaakudiwa ndechekuti totora vanhu vanenge vane variant yekusouth Africa kana kuUnited Kingdom, ma samples from those people toasanganisa nemavaccine aripo. So that's a process that doesn't take a long time to do. Saka ivo vakwanisa kuita that in a matter of week to look into it. So I think nguva iripo, but of course we need more time to have a better understanding of how to attack the variants, mavariants wire South Africa and UK. Zvinhu zviri more specific. Chavari kutaura chiri kubatsira kana chiri kupa hope kuvanhu ndechekuti mavaccine aripo, they seem to be able to work against the variant yekusouth Africa neyekuUK.